Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndirikuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushunguruzwa nekutorerwa vana vake kubva kuukei yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tokuenda kuWashington DC kunoti toda kuti mutimwe nekuti tiri madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurukuru venyika vakutonga nyika, vanhu vakazhinji varume, rangarirewo madzimai, vana neyouth. Ndo zvatirikuenda kuWashington DC. Tirikuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi chakanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veAfrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tokuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi, kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure. Vakadzi, vana neyouth. Tokuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects arikuda kunzwa kuZimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vaPresident Emmerson Mnangagwa vanonzwisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko. Asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo, tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tirikumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tirikushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukurumukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas, toita iyo inonzi sister city.